mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 12 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare rinotarisirwa kupa mutongo waro nhasi pachikumbiro chaHopewell Chingono chekupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso. Office ya Auditor General inoti bazi rezvemaindustry nemabhizimisi riri kutadza kuita basa rekuongorora zvinhu zvese zviri kupinda munyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kungoramba kushanda navaJoe Biden mukutambidzana masimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi mashanu nevashanu 255, asi nezuro vanhu makumi mashanu nevanomwe 57 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi matatu nevatatu vavo 33 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, makumi maviri nevana 24 vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevashanu 65 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu nevanomwe 8,667. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine makumi mana nevatanhatu 8,046. Dare redzimhosva nhasi rinotarisirwa kupa mutongo waro pachikumbiro chaHopewell Chingono chekuti apiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Rimwe remagweta aChingono vaJob Sikala vanoti pavakaona Chingono nezuro akange akasimba uye achiti hapana chaari kutya sezvo nyaya yaari kupomerwa iri diki uye isina maturo. Tabata vaSikala kuti tinzwe kuti vakatarisirei nhasi kubva kudare redzimhosva.
Chiripo ndechokuti pazuva ranhasi nenguva dza10:00 mangwanani ano mutongi wedare reparoton row vachaparura mutongo wavo kuti vaChingono vanokodzerwa here kuti vape chibatiso vagozotongwa nyaya yavari kupomerwa vachibva kumba. Tinoziva nezuro mutongi akanzwa mativi ose pamusoro pokuti vaChingono vapiwe chibatiso chokuti vagotongwa achibva kumusha. Vakanga vatiudza kuti nenguva dza4:30 dzane zuro vachauya vachizotura mutongo wavo wokuti vapiwe bhere rekati kwete. Asi mutongi azodzoka iye akati aiwa anga asati apedza kunyora mutongo wake, saka ngatichidzokai nhasi kuti azotipa mutongo wokuti wopiwa chibatiso here kati kwete. Saka ndo pakamira nyaya yacho pari zvino kubva nezvimwe zvese zvanga zvichiitika svondo rino rese.
Iye Hopewell Chingono akadini, akasimba ake here, anofungei nenyaya iyi?
Chiripo ndechokuti kusungwa kwomunhu wese hakuzipi, asi sozvo iko zvino vakamira pachokwadi vari kuti ivo havana basa nezvavari kushungurudzwa nehurumende kwavari kuitwa. Vari kuti chinouya chinovaona sezvo ivo vanga vakazvipira kuti vacharamba vakamirira pakutaura chokwadi. Saka dawaona nasi wangu wano mfaro shukuru vashitari zabuti kunyangwe mutongo kabuda uri ujinyiri ukuti wasapiwe chipatiso vacharamba vakashinga vachiendera mberi nebasa ravo rokupepeta pachena udzvanyiri huri kuitika muno munyika.
Umwe wemagweta aHopewell Chingono vaJob Sikala vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kusvika parizvino mutungamiri weAmerica vaDonald Trump havasi kushanda navaJoe Biden mukutambidzana masimba ekutonga mushure mesarudzo dzesvondo rakapera. VaJoe Biden vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekutambidzana masimba kunyange hazvo vaDonald Trump pamwe nevakuru vakuru muhurumende yavo vasiri kutambira kukunda kwavaBiden. VaBiden vanoti havasi kunetsekana zvakanyanya nenyaya yekuti vaTrump havasi kutambira kukundwa kwavo, vachiti maitiro avaTrump anoshoresa zvikuru America. VaTrump vakaendesa nyaya yavo kumatare edzimosva vachiti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka uye pane kubirirwa kwakaitwa. Ongororo yakaitwa nebepanhau reNew York Times inoti hapana kana mukuru wedunhu rimwe chete zvaro anoti sarudzo haina kuitwa zvakanaka mudunhu rake. Vamwe vari padyo navaTrump vari kuudza vatori venhau kuti vaTrump vari kufunga zvokukwikwidza zvekare mugore ra2024. Vanoti havafungi kuti vaTrump vanogona kubvuma kuti vakakundwa kunyange hazvo vave kutanga kuona kuti havasisina rimwe gwara panyaya iyi. VaBiden vari kuenderera mberi vachidoma vanhu vavachashanda navo muhurumende yavo, vachiti zviri kuitwa navaTrump hapana zvazvinotadzisa mukuitwa kwebasa ravakatarisana naro. Mapurisa anoti mudzimai wekuchivhu amai Emelda Marazani vakazvipira kumapurisa mushure mekuuraya vana vavo vana nekupisa imba yavaigara. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau kuti Marazani akavharira mumba vana vake vana vane makore ari pakati pemapfumbamwe negore rimwe chete, akavacheka pauro nebanga ndokutungidza imba yavo. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa kana kuti psychotherapist Dr. Stem Mahlatini vaudza Studio 7 kuti mamwe madzimai anoremerwa nepfungwa mushure mekuita mwana, vachikurudzira kuti munhu aita mwana anofanirwa kupiwa rubatsiro ruzhinji pamba sezvo achifanirwa kuzorodza pfungwa dzake paanenge achiedza kuti zvinhu zvifambe zvakanaka mumusha make. Dr. Stem vanoti kuremerwa mupfungwa uku kana kuti postpartum depression kunofanirwa kutarisiswa sezvo kuchigona kukonzera chirwere chepfungwa. Tabata Dr. Stem kuti vatiudze zvizhinji.
Zvinoita sei kuti vanamai vazosvika pakuuraya vana vavo? Chekutanga chandafunga, ndafunga yatinoti isusu postpartum psychosis inoitika pakuzvara mwana. Inotanga iri postpartum depression asi yozosvika pakukanganisika pfungwa kwekuti munhu anotanga kunzwa mazwi ekuti azviuraye iye kana kuuraya vana. Vamwe vanonzwa mazwi ekuti nyika haina kunaka kana kuti pane zvinhu zvinogona kuzotora mwana zvavanenge vachinzwa kana kuona vana mai. Saka sometimes vanofunga kuti regai nditange ndauraya vana kuitira kuti ndisasiye vana vangu vachinetswa nezvinhu zvandiri kuona izvi kana zvandiri kunzwa. Uye vanenge vachifunga kuti vari kutoraramisa vana, vari kutoprotekta vana. Saka pavanenge vari panguva iyoyo yekukanganisika pfungwa, vanenge vachitofunga kuti nyika ndo yakaipa, saka vana vangu handidi kuti vagare munyika yakaipa. Saka ipapo vanenge vaine chirwere chepfungwa chandati inini postpartum psychosis.
Zvamataura izvi Dr. Stem, ndizvo zvega here zvinogona kukonzera izvi?
Dzimwe dzenguva stress inoita kuti mai vasvike panguva yekuzoti zviri nani kuti vana havange vasiri pano. Dzimwe nguva stress yedivorce kana separation inoita kuti mai kana baba vauraye vana kuitira kuti vapedze kunetseka ikoko.
Dr. Stem, pagadai apa, munu anga batirwa sei.
Mai wega ega anenge azvara kana zvichiita vanofanira kuonekwa nemadokta kuti vaitwe yatinoti assessment for postpartum depression. Vana baba nehama ngavateererewo kutaura nekuona kuti mai vari kuita zvakanaka here. Veruzhinji stress yekunge uri wega usina pekubata nezvekubatsirika nakuchengeta vana inopedzisera iriyo yakanganisa pfungwa pakusvika pakuzoti zviri nane ndivaurai vana iva vange vasiri pano. Saka vana mai ngavaone kuti vatsvagawo rubatsiro ivo vega kuti vataurire vanhu kuti uye pane zvandiri kunzwa, pane zvandiri kuona, pane chakakanganisika. Hama pamunenge muchitaura nemunhu anenge azvara, tarisai muone kuti ari kunzwa zvakanaka here. Teererai zvaanenge achitaura uye vana baba nehama batsirai, mubatsire nemari pane vanenge vachinida mari, batsiraiwo nekutora vana kuti vambozorora semunhu anenge azvara, semunhu anenge aine vana, munozviona kuti uyu anenge ari kunetseka kuchengeta vana. Saka ndo rubatsiro rwandinga suggest kuti tigone kubatsirana asi kuti tirenge takatarisa uye vanhu vatange kutaura kuti handisi kunzwa zvakanaka nekuti chirwere chepfungwa chakangofanana nechirwere chemuviri. Saka ngatingei takasungunuka kuti ndine depression, ndine anxiety kana kuti ndiri kunetseka nepfungwa.
Abo vange vari nyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa kana kuti psychotherapist Dr. Stem Mashatini vari parunhare mudunhu reFlorida neStudio 7. Ofisi ya Auditor General inoti iri kushishikana kuti munyika muri kupinda zvinhu zvemhando pamwe nezvisingabvumidzwe zvakaita senhumbi dzakambopfekwa, ichiti izvi zviri kuitika nekuti bazi rezvamaindustry nemabhizinesi riri kutadza kuita basa rekuongorora zvinhu zvese zviri kupinda munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pamusoro pengoro yakaitwa yekupinda kwezvinhu munyika kubva muna 2015 kusvika muna 2018, Auditor General Amai Mildred Chiri vanoti zvikamu makumi masere nezvinomwe nechidimbi kubva muzana zvezvinhu zvese zviri kupinda munyika hazvisi kuongororwa kuti zvinokodzera here kana kuti kwete. Amai Chiri vanoti munyika muri kupinda zvinhu zvemhando yepasi kana zvisingabvumidzwe, izvo zvaakuita kuti makambani emuno arasikirwe nebhizimisi. Vanotiwo kunyange hazvo hurumende yakarambidza kupinzwa kwemabhero munyika pachishandiswa mutemo westatutary instrument 150 ya2011, mabhero aya achiri kupinda munyika uye ari kutengeswa mumisika yakawanda munyika yese. Amai Chiri vanotiwo pavaiita ongoro yavo vakaona kuti mabhero ari kutengeswa kumisika yemakanzuru yakaita semupedzanhamo kuMbare muHarare, Chinotimba Flea Market kuVictoria Falls, Mutare Bulawayo nemamwe maguta nemadhorobha munyika. Vanongura nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti gwaro raAuditor General rinoratidza pachena kuti hurumende haitevedzeri mitemo yainogadzira.
Tinongotiratidza hurumende yedu pane zvinhu zvati chokutanga haina kapasiti yekuseza mitemo yayo yainenge yapa. Chechipiri panokwanisa nge pane nyaya dzeuori dzinokwanisa nge dziri kuitika dzinokonzera kuti vamwe vanhu vanofanira kunge vatikotsa mutemo vatadzakaiikotsa mutemo
ruo. Vakuchera vanotiwo zvinhu zvemhando yepasi izvi kana mabhero zvinotengeswa nemutengo wepasi uye hurumende inogona kunge ichitya kuti inogona kupokana neveruzhinji kana ikarambidza kutengeswa kwazvo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuedza pese paanogona kusunga vese vanotengesa kana kupinza zvinhu munyika nepamukoto, asi vati vanoda rubatsiro kubva kuvanhu vese kuti vakwanise kusunga vese vari kutyora mitemo yekupinza zvinhu munyika zvisiri pamutemo.
Every day
from all corners of the country kubva kube bridge kupapanda kuchirundu tikusunga vanhu varikuita zvesmuggling vanoinclude vava vemaclothi vanesinza masecond hand clothes and vamwe vacho namatransporters to be honest matransporters vatiri kutosunga and tiri kutoshanda nevezimura in this operation yatiri kuita iyoyo and vezimura vanotombouya vachikumbira police escort vachipinda mumamaketi vachicheka kuti mbatya dzine vanhu vari kudzivana kubvidza vari kutengesa masecond hand clothes. So it's an ongoing operation. Inotoda kuti all my stakeholders vaite put their heads together.
Vanhu vakawanda munyika vari kurarama nekutengesa mabhero sezvo vasina mabasa. Maichiri vanotiwo bazi rezvemaindustry rinofanirwa kuona kuti zvinhu zvese zvinopinda munyika zvaongororwa kuti ndezvemhando yepamusoro here uye kuona kuti zvinoenderana nezvinodiwa nenyika. Vanotiwo vanotenga motokari dzakamboshanda kunze kwenyika vanofanira kunge vachitevedza mutemo weMotor Industries Development Policy ya 2018 to 2030, izvo vanoti hazvisi kutevedzwa pari zvino. Vanotiwo bazi remaindustry rinofanirwa kushanda nemamwe mapazi ehurumende akaita seZimbabwe Revenue Authority, bazi rekutakurwa kwezvinhu pamwe neStandards Association of Zimbabwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota remaindustry Dr. Sekesai Nzenza sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune veConfederation of Zimbabwe Industries sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.
Sangano reUrban Councils Association of Zimbabwe rakaita musangano kuVictoria Falls mazuva mashoma adarika nemameya emumaguta gumi kuti vazeye zvimhinga mupinyi zvavari kusangana nazvo apo makanzuro ogadzirira mabudget avo egore rinouya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata meya wekuta reHarare vaJacob Mafume avo vakange vari kumusangano uyu.
Angatiri kuVic Falls nemamwe mameya tichiita hurukuro dzekuti maguta tomafambisa sei, tichiita hurukuro dzekupangana mazano panguva ino patakatarisana nenyaya yebhajeti yemakanzuru, takatarisana nenyaya dzemvura, takatarisana nenyaya dzeservice delivery, tichida icho kuona kuti maguta awa tinogona kumaindisa mberi sei kunge achikwanisa kunge ari masmart city, nehurukuro dzatinofanirwa kuita nehurumende kuti vanhu nevagari vemumaguta vange vachikwanisa kubetserekana.
Makabata-bata nyaya dzinenge dzakati wandei apa vaMafume. Mungatudza kuti ndezvipi zvimwe zvisungo zvamakabuda nazvo kuti munge muchikwanisa kuti munge muchifambisira maguta aya mberi?
Kuda nezvisungo zvokuti tichatarisa mafinance edu ekanzuru, tichagadzira mabudget anoenderana nekuchengetedza vanhu, nekutarisana nenyaya yekugadzira maroad, nekutarisana nenyaya yekugadzira maclinic, nekutarisana nenyaya yekuumba maguta kuti ange achishongedzeka zvakanaka, nokutarisa kuti tinge tichikwanisa kuchengetedza upfumi hwevagari vemumaguta atiri. Takatarisanawo nemaringo eCovid.
Chirwere cheCovid tiri kuona kuti charura zvakanyanya mumaguta makuru ose emunyika, kunyanya menyu muHarare omu, uyewo iko zvino zvakanyanyisa iko kuBulawayo. Zvii zvamakawirirana kuti munge muchiita?
Ticharamba tichitarisa mamezures anoita kuti vagari vemumaguta vasabatwa nechirwere ichi chanetsa pasi rese.
Ko ndiani chaizvo akakokera musangano uyu vaMafume?
Akakokerwa neUCAS unova iwo musangano mukuru wemameya pasi rose Tekesh.
Mungati mameya mangani munyika yose akakwanisa kuuya kumusangano wakakoshawo?
Kwanga kune mameya anosvika gumi. Ndiwo mameya ari muFinance Committee, meya vekunana Bindura, Mvurwi, Kadoma, Marondera, Harare and so forth. Ndo vanga varimo tichihurukura nyaya idzodzidzi dzekuti hutano hwemari emaguta hwakamira sei.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masanction muZimbabwe ngaende mberi, ngaendere mberi pamwe masanction achaita kuti vachamisa vatongi vamunangagwa vagare pasi.
Mazera sei pastudio 7 apo, vashamari vese vestudio 7 tichiti mazera sei ku. Ini ndini mupakwachena ndiri kuna kupodcast room kuSouth Africa. Ndoda kungotaura hangu panhau yematicha asiri varayiridzi vasiri kuenda kuzvikora ndichiti iyo hurumende yacho haisi kuona here kuti yakuuraya dzidzo yevana muZimbabwe. Tikatarisa kuona kuti panguva yamugabe zvaitova nani vana vaidzidza ende zvichemo zvaivako bhati zvahasina kunyanya semaitiro aiita panguva yavamunangagwa. Saka tinotodemba Bhobho tichichemazve Bhobho kuti uyu nomwedzi uyu wakatiparira takaita dzungu risingamboiti. Zvokuti izvizvizvi vana havachambozinzwisisi kuti zvichafamba sei ramangwana ravo. Zvimwewa zvinhu zvinoshungurudzawo kunyange nevabereki chaizvo chaizvo. Saka tinongotochemawo Bhobho kutoti hei ndomwedzi wenyu Bhobho watakaita dzungu tikakubvisaiyo. Tingoti zvichanaka zvacho zvine rimwe zuva because chisi hacheri musi vacharimwa. Naivowo vakakubvisai Bhobho vachateverawo futi ipapo because hatisi kuona chinobatika chati chabudiswa navo. Mazvita zvenyu.
Pamusoro ivashamarari vestudio 7 da kungokutendai munotipa nhau yezvinoitika pasi rose musina divi ramakarerekera. Ndakutenda ndakutiwo nyika yedu yeZimbabwe igonewo kudzidza sezvinoitawo dzimwe nyika dzekuAmerica dzinovhota murunyararo vanoremekedza kodzero dzevanhu kwete vaya vana vakaita sana vamunangagwa vanoti isa hatibvi nengwe vakahiwa avoramba varipo vanenge vachiti nyika ndeyedu toga. Nyika ngavazive kuti nyika vanhu.
Mamuka sei mukomata anonoka, ine zita ndoitwa Lesmati Njanji. Ini ndiri kufara zvangu nezviri kuitika muAmerica izvi pamusoro pesarudzo yavo. Zvinofadza kunzwawo mutungamiri wenyika achitochema chema kuti anda kuenda kumatara achiti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Ari yepresident omunyika imomo zvinenge zvichitofadza, zvinenge zvichiratidza kuti sarudzo dzavo dzinoitwa zviri pachena chaiko chaiko. Manje kwete medu umanjoma usati ukambonza vamugabe kana vamunangagwa vachimbochema kuti no ndabirirwa sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Ivo havachemi, vanenge vakanyarara kuratidza kuti ndo vanenge vachikuwadza vamwe. Havambochemiwo, hamusati vambonzwa vamunangagwa vachiti vanda kuenda kumatara kuti sarudzo dziri kubirirwa. Havaiti zvakadaro kuratidza kuti ndo vanenge vachitobirira vacho. Izvi zvinhu zvaitika kuAmerica izvi zvinofadza, izvi zvinofadza izvi.
Pamusoro wedare westudio 7 makasimba here anajonga kandemiri nevamwe vose vamunoshanda navo. Ndiripo zvangu paCape Town uko ndichinzi incoming virus. Ndarwadziwa nerufu rwagiringo zvakanyanyisisa kwazvo zvandibata. And iri rufu rwagiringo rwandirwadza. Gringo ndaimuda ende ndaimufarira zvisingamboiti. And I plus aifadza vanhu aiekta aifadza vanhu zhinji. Zvinhu zvinongorwadza kunyange najinimbi kungofa kwangu ita zvinhu zvinorwadza. So shoko ramwari rinobva ratiro zviri nani kusiya mafaro uchienda kunochema nevanochema. Saka ndinoona kuti zvinhu zvakanaka kuti hazvinei nekuti zvandirwadza zvisingamboiti. Rufu rwanhu runorwadza. Ungoti ngavazororeji murugare vanhu. Vazorere murugare. Mota kujust kungotsva yakangotsva yese. Kumanaka. Zvinorwadza, zvinorwadza. No ambulance yakauya, hapana kana mafire brigades akauya. Chiku. Zimbabwe sora. Mawani jeze.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nesarudzo yakaitwa muTanzania. Hurumende yeTanzania iri kushungurudza vemapato anopikisa mushure mekunge vati paitwe sarudzo itsva uye mushure mokukurudzira kuratidzira vachiti havasi kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa musi wa28 Gumi Guru. Mutungamiri webato guru rinopikisa vatundu lisu vakambosungwa vakazosunungurwa. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti America haisi kufara pamusoro pemabatirwo akaitwa sarudzo nekusungwa nekurwiswa kwevanhu panguva yesarudzo. VaPompeo vanokurudzira hurumende yeTanzania kuti iongororewo zvakaitika vachiti vachatarisisavo kurwiswa kwakaitwa vanhu. Zvakaitika izvi zvinosvibisa zita reTanzania nokudzikisa kuzvipira kwayo kuutongi hwejekerere, vakadaro vaKel Brown, mutevedzeri wemutauriri webazi rezvokudzidzana nedzimwe nyika. Kunyange hazvo komishini inoona nezvesarudzo muTanzania yakataura zviri pamutemo kuti vaJohn Magufuli ndivo vakakunda musarudzo iyi. America haisi kufara pamusoro pekusungwa nekurwiswa kwakaitwa vanhu mushure mokuziviswa kwavo zvakabuda musarudzo iyi. America inokurudzira matibi ose kuti azvidzore uye kuti ashande pamwe chete mukuedza kupedza kusawirirana kuripo. America inokurudzira vakuru vehurumende yeTanzania kuti vaongorore zvinonzi hazvina kuitwa zvakanaka musarudzo uye kushungurudzwa kwakaitwa vanhu nemauto nemapurisa. America inokurudzirawo kuti pave nemukana wekuti hurumende nevanopikisa vataurirane nechinangwa chekupedza zvichemo zvakabuda musarudzo. America inokurudzirazve hurumende yeTanzania kuti ichengetedze kodzero dzevanhu, kusanganisa kuvarega vachitaura zvavanoda vakasununguka, pamwe chete nekuti vashandise dandemutande reinternet vakasununguka vachiwana ruzivo rwavanotsvaka vasingatye. America pamwe chete nemadzisawira ayo inogona kushandisa zvirango zvakaita sekunyima mavhiza kune avo vanotyora kodzero dzevanhu nekubira musarudzo. Vanhu veTanzania sevamwe vese pasi pose vanofanirwa kuve nehurumende inoita zvinhu pachena, vachigara pasi pemitemo inoshandiswa zvakaenzana, vachishandisa kodzero dzavo vakasununguka pasina chavanotya, vanodaro vaBrown. Kuti kuzvidzana kweAmerica neTanzania kubudirire, zvichemo nekodzero dzevanhu zvinofanirwa kuchengetedzwa. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pesarudzo yakaitwa muTanzania. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mangwanani anhasi, dare rinotarisirwa kupa mutongo waro pachikumbiro chaHope Chingono chekuti apihwe mukana wokubisa mari yechibatiso. Hofisi yaAuditor General inoti bazi rezvemaindastry nemabhizimisi riri kutadza kuita basa rekuongorora zvinhu zvese zviri kupinda munyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kungoramba kushanda navaJoe Biden mukutambidzana masimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.